Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Zvita 2022 makatwerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makurukota emapazi ezvemoto nebazi rezvicherwa vanoti mapazi avo haana mari yokuita basa ravo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vasoda zvemu vanoti bazi ravanotungamira harina mari yekutenga moto kubva kunze kwenyika. Vazhemu vazivisa izvi mushure mekutadza kutengeserwa moto wemagetsi neZambia, iyo yakati naiyovo haina moto wakawanda munyika mayo. Asi vazhemu vanoti hurumende iri kutsvaka nzira dzokuti nyika iwane moto wakakwana. Shondrapera, Zambezi River Authority yakazivisa kuti mvura mudhamu reKariba yadzika zvekuti umwe muchini unogaya simba remagetsi unofanirwa kumbovharwa. Nyanzvi mune zvekubudirira Dr. Eddie Mahembe vanoti Zimbabwe yava nemakore mazhinji yakatarisana nedambudziko iri vachiti havanzwisisi kuti sei hurumende isina kuisa mari mune dzimwe nzira dzokuwana moto wemagetsi zvikuru sei simba remoto wezuva.
Mavirenge ndinoita nyaya iyoyi ndekuti ukatorera vanhu vekuZambia vanovachita magetsi yesu vanotambudziko remagetsi asi mvura vanayo yokuchengetera magetsi. Ukatorera kuZimbabwe vati mvura yaende ndiyo yakapera. Ukatorera vakadeisiyana sena kuti bati ndonguva yekunaya kwemvura saka mvura inenge inofanira iripo. Saka panenge pari kukakatana kukatarwa. Asi zvandakakwanisawo kunzwera ndichiona ndezvekuti ukatorera vanonzi vafortune chasi vaimbova monitor weenergy muZimbabwe vanenge vanotaura zvinonzwisika nokuti vanoti mvura iriko zvayo asi dambudziko rinova nderekuti Zimbabwe inopuwa chidimbu chayo chemvura, Zambia inopuwa chidimbu chayo chemvura nekambani inonzi Zambezi River Authority. Saka zvinonzi chikamu chemvura chinofanira kunge chakapuwa Zimbabwe chakapera asiwo chakapuwa Zambia chichipo achaura kuzoperawo. Saka ndoona sekuti ndo pane nyaya ipapo kuti imwe neimwe nyika inoallocatewa portion yemvura yayo and then because Zimbabwe yakungonyanya kutora magetsi ayo kukariba hwange haichanyatsi kuita zvakanaka zvinoreva kuti takapedza mukana wemvura wedu chikamu chemvura chedu saka izvozvo zvitenga tisisina. So zvinoreva kuti panguva inotevera iyi ticharamba chitambura kushava magetsi.
Nyaya yemagetsi inyaya hombe zvikuru mune mapasi akasiyana-siyana kubva mukurima mabhizimisi akasiyana-siyana nyangwe kufamba kwevanhu. Nyaya iri kuitika kukariba iyi munoona sekuti inobata zvemabhizimisi sei?
Chokwadi chiripo ndechekuti kuti ikonomi yenyika upfumi hwenyika hwoite zvakanaka mvura chai chaiyo mvura water yakakosha. Chechipiri fuel yetinoti madhiziri nepetrol zvakakosha asi chakazonyanya kukosha chaicho pamaindastry kuti maindastry anatso kuita zvakanaka ndiwo magetsi etiri kutaura nezvawo. Now panyaya yeZimbabwe, Zimbabwe kuti zvinhu zviitire zvakanaka zvinofanira kunge agriculture zvokurima izvi zvakabuda zvakanaka. Asi kuti agriculture yacho iite zvakanaka magetsi anofanga aripo number one. Number two imwezve yetoti mining kuti zvibude zvakanaka panofanga pachitowa nemagetsi and magetsi ndiwo anotoita kuti zvekutamining zvinatsikita zvakanaka. Ndakanga ndichitoverenga zvangu veZimbabwe Chamber of Mines vanga vachitoti kana magetsi akaramba akaita zvaari kuita izvi even the focus yavo mutuli nyo yekuti ikonomi yeZimbabwe ichakura ne 3.8% gore rinouya hazvisi zvakaitika. Saka nyaya yekumagetsi chinhu chakakosha zvokuti kana tikasazvitarisa zvakanaka izvozvo economy yedu haikuri number 1 asi number 2 inzara ichatowanda saka zvinoreva kuti nyaya yemagetsi inofanira kutatswa nemwero kuti zvinge zviite zvakanaka
Dr. Mahembe nene manga muri chipanga mazano chehurumende kana kuti chemutungamiri wenyika maiva uza chipamusoro penyaya
nyaya yemagetsi haina kutanga izvozvo kana mukatarisa iwe kumana 2018-2019 taingotaura nenyaya imwe iyoyo yeload shedding nyaya iripo ndeyekutoti tofanira kutobuilda capacity whether iyoyo yekukaribha inofanira iripo zvehwangi zvinofanira kuzviripo asi nyika zhinji dzavakumuvha kune zvimwe zvinhu zviri zviri ndiri kuona number 1 renewable energy Zimbabwe ine solar system iyaya yekuti zuva rinowanikwa nguva yakareba muZimbabwe saka tikakwanisa kuisa masolar power tichikwanisa kutora solar yedu kudzimwe kubesera renewable number 2 zvinomwe zvinoti kuona zviri kuitika ndezvokuti zvazviri izvozvi zvisensa ndiyo yoga inobvumidzwa kugadzira magetsi ndokunonzi kambani yemagetsi saka ine monopoly yemagetsi but zvendiri kuona zvimwe zvichiitika even ndichitaura South Africa vanenge vakutovaramaposa vanenge vakutoindamo nenzira iyoyo vari kuti kana kambani dzinokwanisa kuzvigadzirirawo magetsi dzega dzichikwanisa kuzoti even kuzototengeserawo zesa nekutengesera mamwe makambani ngadzibvumidzwe ndionesi kuti zvinhu zviviri izvozvo zvinonga zvinobatsira then chozokupedzisira chokuti iyo nyika chaivo chaivo magetsi anogara achitongodiwa nokuti anoita kuti nyika ifambe zvakanaka tinofanira kuinvesta in new power generation
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7 zvichakadaro mapazi ehurumende mazhinji kusanganisa mapazi ezvezvicherwa zvedzidzo nezveutano anotivo haana mari yekuita mabasa avo mazhinji muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvava kuitika muhurumende zvinoratidza kusarongeka zvakanaka kwezvunhu vachiti mapazi ehurumende haangashayi mari yekuita basa asi hurumende ichipa makurukota ehurumende nevamiririri muparamende mari dzakawanda
ndinoona kuti handimovoga mukushayiwa mari yokuita zvavanoda kuita mari iyi vanofanira kunge vachipiwa nehurumende hurumende imweyo inofamba ichiparidzira kuti zvinhu zvakanaka muzimbabwe ichiparidzira kuti mugore ra2030 tinenge tasimudzira upfumi hwezimbabwe kusvika pakati asi tozovona zvinoitika paground zvinoitika kuvanhu zvatinowa kana namamwe maminista iwaya ezvamagetsi anotaura kuti tingava nedambudziko ramagetsi ratikuda kuzama kupedza asi hatina mari yacho sohwazve kune vemamaini vanotaura zvimwezvo nokumasports vanotaura zvimwezvo zviro ndizvo pano takaona kuti chitima chomuharare hatichapambi zvitima zvomuharare nokuti havana kunge vapiwawo mari nezupuko zupuko inenge yakamirirawo mari kubva kuhurumende zvinorari kutransport ndodambudziko rimwero tikasumuka naro tinoona kuti taenda kudzidzo kueducation saiko kwakazvitovandudza dzidzo toisa iyo dzidzo yamene yavana kuti 5.0 new curriculum yacho yakangonzi kuvanhu hapana bhuku raivapo hapana kana kuti maticha anga atrenwa mari haiko futi yokupa maticha kana yekutenga mabhuku acho
mungati imviro mviro dzei dzatiri kuona idzi profesa zviri kuitika zvose izvi zvinotiratidzei
apa hapasi kutongwa nyika nechokwadi chokuti tinohwa isu kuti national sports stadium tatotanga kuigadzurudza tatanga kuisa mabucket seat toratidzwa zvinenge zvirimo zvichiitwa tozoti tadzoka toona kuti hapana chaitwa hazvina kutanga nhasi izvi zvokusataura chokwadi tichihwa mabhajeti anenge achitaurwa kuti ministri yakati tapa mari yakati haiko mari yacho inenge ichitaurwayo imari inenge ichiri pamwe tichazo yewana kana kupi asi zvose zvakangovharidzirwa nokusataura chokwadi muvanhu ko zvirongwa zvose izvi zvinokupromisa kwese kwee kuitwa izvi zvokuti matambudziko achapera aya kunenge kusingazikamwe here kuti hakuna mari
avo vange vari muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ratanga chimwe chirongwa chinobetsera vadzidzi bekumaruwa. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vachaparura chirongwa ichi kubhinga vachiti chirongwa ichi chinoshandisa moto wezuva kana kuti solar kuti vadzidzi vakwanise kubata zvidzidzo zvakasiyana siyana padande mutande. Tabata vamasaraure kuti vatiudze pamusoro pechirongwa ichi.
Danu tine box isevha ratinosogadzira panzvimbo togadzika sevha iroro rinenge rakauploadwa content yese inodiwa nevana kusanganisira mavhidhiyo emalessons avanoda kudzidza, manotes, content yese emasyllabus avanoita inenge iripo. Saka zvazvinoita ndezvekuti munhu wega wega anenge azowana desktop, laptop kana foni yake anokwanisa kuaccessa sevha iri achikwanisa kuverenga nekudzidza. Saka tine mavhidhiyos avanenge vachikwanisa kuzo wona wachivapa malessons tichizama kuisa nemaprojekta wadzimwe nguva kuti maprojekta aya ndopanenge pachiiswa malessons nevarairidzi vatinenge tapa. Tinozamawo kutoisawo nemamwe madesktop atinenge tichivapa kuzvikoro zvinenge zvisina. Chakanakira urongwa uyu ndechekuti chero pasita magetsi tine tumasola tudiki netumabhatiri tudiki tokuti vacharje vachinge vachikwanisa kuaccessa education kuti vasaramba vachisara kumashure panguva iri kuwanda technology iri kuita kuti vamwe vanhu vawane nguva yekudzidza yakawanda kudarika vanongodzidza muclassroom chete.
Vamasaraure, chii chakakonzera kuti muite chirongwa ichi?
Urongwa uhu hwakavarurwa nenyaya yezvidzidzo zvatakawana paCovid-19. Takadzidza kuti dzimweni dzenguva vana vanogona kutoenderera mberi vachidzidza nguva yavanenge vasiri muclassroom. Tiri kuona kuti mukana wangu uripo watakadzidziswa necovid tirambe tichiushandisa kuti panguva iri limited yekuti vana vanga vari muclass vawedzeredze kuzodzidza vaonline vachizvidzidzira havo vega e-learning dzimwe nguva kana ivhini muradzisipo. Dzimweni dzenguvawozve takaona marairidzi vachishoterwa nezvikwanisiro vachishaya kondendi chaiyo yekudzidzisa. Saka urongwa hunobatsirawo varairidzi pakudzidzisa kuti vanowana kondendi yese yavanoda kushandisa. Tinoonawo rimwe dambudziko rataiona nderekutoshomeka kwevarairidzi kune zvimwe zvikoro. Saka kana pasinapo paine varairidzi vashoma vanokwanisa kungofacilitata kuti vana valoge in vachiwana ma-e-learning vachidzidza chidzidza offline asi vachiwana ma-e-learning services.
Hurumende haina urongwa hwakadai here pari zvino?
Zvino hurumende haina urongwa hwakaita seuyu. Tinoramba tichivakurudzira kuti vaadoptewo. Tinoziva kuti zvikange zvavakuitwa nehurumende tinokurumidza kukavha nyika yese nzvimbo dzese dzine vana vari marginalized vanove vana vatiri kunyanyomhanyidzana navo kuti vasaramba vachisara kumashure. Tichitarisawo zvinangwa zveSDG number 4 yekuti tipe dzidzo kumwana nemwana zvake pasina kusarura kuti vanobvepi kana kuti vanogarepi. Saka urongwa hwausati hwaadoptwa nehurumende urongo watinoshuvirawo kuti dai vato.
Chirongwa ichi hachidi mari here vamasaraure, uye mari yacho ichabvepi?
Mari inodiwa ndeyekunge pachisikiwa madesktop, saka maseva acho, kutenga mabhatri mapower pack ekuti maseva racho risaisi chaye magetsi nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvinoda mari hongu, asi mari iyi tinongowanawo kune mawellwishers vanenge vachiona kunge zvakakosha vachiti vanoda kubatsiridza. Ndo vanhu vatichiri kushanda navo vanenge vachikuita mudeme mudeme vachikontributa kuti dzidzo yevana irambe ichisumukira ichivandudzirwa.
Urongwa uhu hwakatotanga here vamasaraure, uye zvingani zvikoro zvakatotanga kushandisa chirongwa ichi?
Tine equipment yatakatounganidza yatiri kunokomishena pachikoro chekutanga chatiri kuisa kubhinga chatichange tichiisa ndopekutanga patichaisa. Asi tiri kufara kuti tine vanhu vakawanda varatidza kuti vanodawo kuti kuzvikoro kwavo kunzvimbo dzavo kuitwe. Saka zvatiri kuita ndezvekuti kana vanhu vati tinodawo kuti kuitwe kuno, togara pasi totsvaga vanhu vemunharaunda imamo tovaudza zvinodiwa, tovakumbira kuti vakontribute maresources kuti titenge zviitwe necommunity. Saka tiri kufara kuti kune kwakawanda kwatotangwa kuitwa mafundraising ekuti tiise zvichitarisiro yedu ndeyekuti panopera gore rinouya tinge tabata zvikoro zvakati wandei kumaruwa tichibatsirana nevanhu vakawanda kusanganisira local leadership makanselas maMP machifi nevamwe kuti tingotamuonera pamwe kuti totsvaga kupi mari mari dzinodiwa dzinenge dzirishomanini saka vacommunity vanhu vakangoisa musoro pamwe vakabatana nevana vavo vari kudiaspora nezvimwe tiri kuona tichibudirira kwakati wandei.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti dzimba zhinji dzinogona kudzimirwa magetsi sezvo moto wemagetsi wape mushoma munyika. VaMnangagwa vanoti pane hurongwa hwekuti dzimba zhinji dzishandise moto wezuva kana kuti solar power. Sangano reAmerica Global Market Research rinoti gore rino vanhu muZimbabwe havasi kuzotenga zvinhu semamwe makore pamusoro pemamiriro ezveupfumi hwenyika. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inoti ichashanda nevatapi venhau mukurwisa uori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoa ne mashura mbana sami go ina 3 imwe sanu ngaisi yekubira imwe vanhu vangwara vanhu vari kungomanikidziwa ine madzogaidzi hakuna zvakadero namatamburira kuita munhu kusvika kunonga sose nomuromo agwe munhu avhotera zano bvangai vhote gwayo muchamona next year vose vari kuivhotera vachakaura nenhamo nhamo ndiye chasuka munhu kusvika ati choose isu ticharega kuvatumira tiri kuno ku ticharega nokuti zvishuga zvatovatumira ndozvovapa manyawi kana chiri chokwadi kuti vavhotera zano asi sokumona kwangu hapana munhu achavhotera zano nyange svosve chaivo harichavhoteri zano zano yavora kuvhura chako chaiko inhema dzoga dzokubira uko hakuna kuna zvakadero nefight kanti hakuna munhu anombovhotera zano vumbavha vumbavha koga koga iye munhu unohoya hagoni kunyora sei handimozvimona kuti masabhuku ndo ari rongo anotibudza vanhu kuya kuzvaita ugwana uya wokumberengwa kamuchizvirangarira achiti kwai munhu wose agoni kunyora ndiyo uyu yatakabvudzwa napurezidendi munhu wose kana aenda kuvhoti agoni kunyora saka veduwe ndibvudzei kuti tichatambura kusvika riini kusvikira hameno tichingotambura nokuti chiwa ndibvudzei kuti kana gore rinouya zvokwadi zvokwadi zano ikabira saizvozvi pano unosara munyika nyangwevo kuchiikudii nyangwe ivo chaivo vari pamusoro vanozviona kuti Mnangagwa akonewa nyika asi havana chavangataura imwe zano ngairege kubira hama dzamwari.
Hei, pa 7 apo, muri bohere. Pane chishamiso chikuru zviri kuitika munana paramendo mumba vari kufoshererana marumu kubvira mauto mapurisa maCIO machifi masabhuku ndikangoti macivil servants ese hapana chaanowana wati moo kuvanhu vanhu vashoma ivovo vakaketwa nevanhu ndo vakutodya Zimbabwe bamwe tese tichitambura varumeka nyaya iyoyi ngatione sese iyoyi kana mauto chaivo akachengetedza nyika kumiganhu mukati menyika vanowana mabhoni avo vagere zvavo vachinwa matindo vanopiwa mausomuno nemasomundo emari pakaipa zvisho ngavagadzirise nyaya iyoyo pakaipa because kana masabhuku chaivo ndo akachengeta vanhu nehurumende hapana chavanowana machifi hapana chavanowana asi vanhu vagere chete ndo vachapiwa masomundo seiko pakaipa varume tatenda zvedu pakaipa.
Inini ndoda kuvhunza pamusoro pezve paCVR app ndoda kungozivawo kuti munhu akatora license akapiwa chiblue copy chiya anozobvisa imwe mari yei ma $80 ma $60 atinge tichijiro pasi VR kunzi kana muchida disk chinipa $80 tikupe disk mukati meyamaya ukasvika iwo uchida disk vanotanga kuti ari kubuda ndati 2014 ndati 2015 emakore kure kure but iwo but ukabuditsa mari unoona disk rako rakuya ndokumbira umbobvunza ipapa kuti zvinombofambiswa sei hausi uhorere hwatiri kuitwa ipapa ndoda kungoziva kuti hausi uhorere huri kuitwa ipapa ndokumbirawo kuti mundisitsirewo meseji yangu kune anoona nezve pamasivi ara patinotorera madisk tatora malaisi ndokumbiro kuti mundisitsirewo meseji yangu ikoko.
Makadini kustudio 7 uko zvino tinofara hedu kuZimbabwe tirapenyu ruda kungotaura nenyaya iri kutaurwa navana vepapoli yako yeblawayo vachitotsamwira vakuru vechikoro vakavaudzira kuti bodo makashama vana pfekai pfekai ndokuti muve vanhu ivo votopopota kuti hei tinobudzirwa kuti tiri vana vaduku here vatori vana vaduku nokuti havazivi zvokupfeka vasikana vari kufamba vakashamavo malekchara voshanda sei navo ndopanozobuda kunzi tarepewa nokuti munongoedza vanhu vanhuka vanhu vapenyu avo muchifamba nyama iri panze moda kuti vaiite sei nyama ino kanai vakomana venyu kuda mabhurugu akabvauka zvambodini zvambodini aiwa itai vanhu kwavo itai vanhu kwavo pfekai zvakanaka pfekai zvakanaka magona papauli ebrewery.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasirose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasirose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumapipi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Vatereri pisemazuva ose tausa Brian Musekiwa kuti atitaurire zvakaitika nezuro. Brian, chii zvawakaona nezuro?
Handira kumbonyatsofara maningi negemu reEngland neSenegal. England yakawina by 3-0. When I saw the match, Senegal was outclassed zvisingaite. And kutotone lagre kuti vakakohwesa 3 akada akawanda mari dzavo dzacho zvinoreva izvo kuti matimu andanisa pakai kuAfrica kwangosara team 1 inove Morocco ndo kwaari mahopes edu and I believed Morocco anokwanisa kuqualifya to maquarter finals. Then kwozoita imwe team France nePoland. France yakaratidza kuti inyanzvi inovari vane level yavo iri above the rest. Saka tinoda kuzoona manje nematambiro akaita England nematambiro akaita France vachasangana manje next round maquarter finals haanenge ari makuwerere
muround of 16. Kune Japan neCroatia pane zvaungatitaurira apa?
Apo ndiri kufavha Croatia kuti ichakwanisa ku endera mberi. Croatia I timu ya kasimpa inotamba andone Japan ukeni chance.
Kwenye Brazil ni South Korea.
Apo ndirikuona Brazil ichikwanisa kukunda South Korea again. Brazil itimu aloe ma favorites kuti anasomuza mukombe. Ndishaona South Korea ichikwanisa kukundwa na experience. Unless kana paita an upset, but mismatch yacho is too much. Ndikuona Brazil is going to be too much for South Korea.
Ndimbodzokera kumutambo we England ne Senegal musekiwa. Chii chakakanganiswa ne Senegal mumatambiro avakaita?
Ine ndikangoti kana zvasvika apa coaching. Coaching that's what matters. Because vakatakuona ma players ese anotambira muSenegal, ese anotamba kuEurope. Vandotamba nevamwe vanhu vavaitamba navo kuEngland ikokoko nekuSpain. But unozvishaya kuti kochichi chichi hakuitikazve kana vakutamba pachi zvavo. Saka zvinenge zvakuenderana manje na coach, kuti coach wacho ari more experienced, skilled here to handle games of this magnitude.
Aya Brian, tinotenda chaizvo. Semazuva ese tichadzoka kwauri zvakare nhasi kuti tigozotitaurira pamusoro pemitambo miviri yatakatarisana nayo iyi.
Thank you very much. Kubawani.
Jamato, loro ne tambati, masao, kamsao.
Ya pera, tumbo tarisa zange zviri munauza nhasi makurukota emapazi ezvomoto rehutano nebazi rezvezvicherwa anoti mapazi avo hana mari yekuita mamwe mabasa avo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, tichikusiyai muna mutungamiri Nkomo.